mana sikuita mubatanidzwa wekubatsira vanhu nguva inoyi yecorona. Pane vamwe vanhu vasina mabasa vakarasikirwa nemabasa, kuti vamwe vari kusevenza mahours mashoma. Saka tiri kuona kuti vanhu vari kuita dambudziko rekuwana chikafu kana usingasenzi sekuziya kwamunongoita nyika dzino kana usina basa unoshaya chekubata. Saka kune vanhu vazhinji vari kutambudzika nenyaya yechikafu. Saka mana ikampani inoita nezvekupa vanhu chikafu vanenge vachitambudzika kana kuti vanenge vasingakwanisi kuchiwana at that time. Saka mana nesaku takaiona kuti zviri nani kuti tibatsire pamwe chete tichibatsira vanhu vekunyika dzedu dzekusouthern Africa vanenge vaine need yechikafu.
Munhu anonyoresa sei kuti munhu azokwanisa kunge achibatsirwa? Mune mama identifier sei?
So chirongwa ichi chinobatsira vanhu vanogara mudunhu reMontgomery County muno muarea. Saka zvinoitika kuti munhu akwanise kuwana chikafu anenge ari munhu watinoziya wemucommunity, kana kuti munhu anenge aona maadvertisement edu atiri kuisa ekuti vanhu vazive kuti pane chirongwa chiripo chinobatsira vanhu. Ende uye tine maoutreach workers, vanhu vari kuita basa rekufamba mumacommunity akasiyana-siyana kutsvaga kuti saka vanonida rubatsiro ndaanani. Saka those are the three ways dzekuti munhu anokwanisa kusign up for this program.
Vanhu vari kubuda pachena here vachiuya vachinyoresa kuti vavane rubatsiro? Nekuti tinoona kuti kazhinji semazimbabweni mumwe anogona kutofa nenzara asi achinyara kubuda pachena.
Tiri kuona kuti vanhu vari kubuda pachena zviri kutotishamisawo, nekuti I think nguva yatiri inoyi inguva iri kunetsa vanhu vakawanda. Ende zvinhu zviri kunetsa nekuti haisi mhosva yemunhu kuti washaya chikafu nekuti hausi kusenza kana kuti hauna mapepa. This is an act of God. Chirwere ichi chekorona chavharidza zvinhu, saka vanhu havasi kunyanya kutya kana kunyara zvavanosimboita pane dzimwe nguva, nekuti vanoziva kuti zviri kuitika mazuva ano zviri beyond their control. Saka tiri kuona vanhu vari kubuda zviri kutotishamisawo nesu.
Tinozwa kuti chirongwa ichi chiri kubatsirawo vana vechikoro vangadai vari muno vakavharirwa nenguva ino yeCovid-19. Mungatsanangurawo chiri kubatsira sei?
Vana vechikoro, international students nemastudents vazhinji, vanhu vatiri kuona vari kunida chirongwa ichi vachibatsirwa nechirongwa ichi, nekuti mainternships avo avaikunge vakaita musama anowanzovapa mari haana kunge akakwanisika kuitika. Nevamwe vari kure nemhuri dzavo vari kuno kuchikoro. Saka chirongwa chiri kuvabatsira kuvawanisa chekudya kuti vakwanise kunge vachirarama. So vana vechikoro tiri kuvakurudzira zvikuru kuti kana uine need, reach out kune masocial worker edu kana kuti bato resaku tikwanise kukupai zvekudya zvinovaka mwiri kuti mukone kuramba muchidzidza nedzidzo yenyu. Saka tiri kukumbirisa kune vana vechikoro vari mucommunity medu kuti budai pachena tikubatsirei.
Rubatsiro rupi runenge ruchitarisirwa kuwanikwa nemunhu?
Chirongwa chinopa chikafu chakafanana nemavegetable, nyama dzakasiyana-siyana, mafrozen meat, zvinhu zviri dry zvakaita sebeans dzakaoma dziya, kwozoita zvinhu zviri mumagaba zvakaita sematomato soup, sauce, zvinoshandiswa nazvo kupika chikafu chemazuva ese. Uye vane zvinhuwo zvinodyiwa nemarudzi akasiyana-siyana, zvinhu zvakaita semaplantains zvatinoziva zvinodyiwa nekune dzimwe nyika, upfuriko zvakare hwekubika sadza tinoziva kuti hunodyiwawo nevanhu vekunyika dzakasiyana-siyana. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zviri kuwanikwa muchirongwa ichi.
Tichitarisa remangwana resaku, pane tarisiro here yekuti muchawandudza kana kutambanudza chirongwa ichi chipindawo mune mamwe matunhu kubuda muMontgomery County?
Tinotarisira kuti nguva ichatevera tinenge tichikwanisa kuexpanda chirongwa ichi kuti tiende kune mamwe matunhu. Asi chinodetemaina kuti tidaro ndekunge tawana partner inobvuma izvozvo. Saka mamwe mafood banks asina marestriction, tikakwanisa kunyorerana pasi tinotarisira kuti tinokwanisa kunge tichizopa vamwe vanhu kune dzimwe area chirongwa ichochi